so 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 I'm not rewinding. Shiba, focus on minding. So 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 I'm not rewinding. Shiba, then a patrol journey go mandas yet can get machine gun. Knock na go sense of my pattern in young bakanta good to me a satan. Go matangundaga invest. But na kuti eat a disaster. Skiri and undaga we and daga master. Saka ucho na vano nandi chiri sister. Kongi woti isa ramusi. Every day ya kunge kisimusi. Mango ma ato bisimusi. Chibaba and idu bandarusi. Funza bota nda krosa bota nda kutakuita. Zinu zine bota. Matanga kurova ne mubada. I weki hata climb back the ladder. Tatenda, marichi watenda. Periti chayanda, tibeta sarenda. Baudze kuti ati ite sarula ganda. Saka uchivo na tuno iwa kwa kawa. Ndakuwa uta, wese vaida kundi yuta. Kunyange pamburi werufu, mariva nondiputa. Ndakuwa uta, vaida kundi yuta. Nyange pamburi werufu, mariva nondiputa. Ndova kwata, kanyereva mkanta mkombare shumba. Bandisi yande kanjiri kumba. Chandi nongo gona kuimba. Ndo chenge tuwa na mwari sama simba. Chivo na growa kwezi mbi. No dai chapisa ende pamwe zvichachisa asapana nondimisa chandoita zvova shamisa inandi chade zvinyaya zvandaita kare maya ende mvura ichanaya mumoyo zvova baya aisi yuteriya yutweni mangoma chauya plenti handichadi kushaya mari yerendi ndovasuka nehendi endi vese vaida kundiyudza kunyange pamburi werufu mari vanondiputa ndini ndodakuvaudza vaida kundinyudza nyange pamburi werufu mari vanondiputa ndovakwadza kunyange zvinondirambira mumwe musi zvichandifambira zita rangu richapfumbira mwari ndongovakumbira ndivo vanodifenda bavari ndinodipenda ndingave ndichikundikana ndichapuwa wowangu mukana ndodakuvaudza vese vaida kundinyudza kunyange pamburi werufu mari vanondiputa ndini ndodakuvaudza vaida kundinyudza nyange pamburi werufu mari vanondiputa ndova